Vachitaura pagungano rokuziya sarudzo rangira karongwa nesangano reZimbabwe Election Support Network neZuro Maneru, mutungamiri webato reMDCT, Muzvare Tokozani Kupe, vakati kunyange hazvo vaine zvichemo zvakawanda pamusoro peZimbabwe Electoral Commission, chikuru chavanokoshesa kuchengetedzwa kwevhoti uye vanoda vanhu kana kuti maelection agents maviri panzvimbo yega yega yekuvhotera munyika kuti vachengetedze mavhoti aya. Pane nzvimbo zviri gumi zvekuvhotera uye Muzvare Kupe vakati vanoda vanhu zviri makumi maviri kuti vange vari panzvimbo idzi. Vakati vanoda miriyoni yemadhora kudzidzisa vanhu ava basa pamwe nekuvaendesa kunzvimbo dzekuvhotera.
So what it means is that we need close to $1 million to make sure that
tinoda $1 million. Zvinhu zvakatomera, saka tiri kukumbira vese vane mari kuti vatipe kuti tikwanise kudzidzisa maagents edu basa nekuendesa kumapooling station, nekuti zvichanetsa kana tikashaya mari.
Amai Violet Mariacha vebato reUDM vakatiwo nyaya yevachavamirira panzvimbo dzekuvhotera kana kuti maagents iri kuvanetsa uye vari kudawo rubatsiro kuti vakwanise kuendesa vanhu ava kunzvimbo dzekuvhotera.
We are appealing to funding as well to donors.
Tinomada maagents asi hatina mari, saka tiri kutokumbira avo vane mari kuti tikwanise kudzidzisa maagents edu.
Amai Melba Dzapasi vehashtag 1980 Freedom Movement vakati vanobvumirana nevamwe vavo kuti mari inodiwa kuendesa maagents yakawandisa chose asi kuti vachashanda nezviripo.
Panyaya yemapooling agents, that one sezvataura macolleagues angu vakawandisa, we cannot finance both parukuda my trainings akawanda, but with the sacrifice of our people, our team, we can do it.
Amai Joyce Mujuru vakati kunyange hazvo vachida rubatsiro rwemari vachatsvaga vamiririri vanobva munzvimbo dzavanovhotera kuti vasanetsekana nemari yekufambisa. Vana ava vakashora mashandiro ezek vakati vacharamba vachishanda kuti komisheni ishandure mashandiro ayo kuti nyika iite sarudzo dzakajeka. Vakatiwo kunyange hazvo mauto akaramba kuti haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika, pane umbo hwekuti mauto ari kuita izvi. Amai Mujuru vakati vakatovhiringidzwa kuchitsungo kumashonaland east nevasori nevamwe vanofungidzirwa kuti masoja neZuro.
Tanyatsoona kuti people have deep fear in them, deep. Taona mota mbiri dzesilver dzeCIO dzanga dzichititrailer and so on, saka zvekuti havako variko. They might not be physically there, but vane ma emissaries avo avaka trainer vari kuita izvozvo kumamisha variko.
Vana ava vakatura urongwa hwezvavachaita kana vachinge vasarudzwa, asi zvakabuda pachena kuti veruzhinji vakapinda pahurukuro iyi vanoona sekuti Zimbabwe haisati yagadzirira kuva nemutungamiriri wechidzimai. Mumwe wevanhu ava ndivatafadzwa Mugwadi, avo vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF.
Vana basa guru rinofanira kubatiwa nyanya nemadzimai vari kuzvikoro nevasiri kuzvikoro, kuti madzimai akwanise kunzwisisa kuti donzo rezvematongerwo enyika munyika yeZimbabwe rakanangana nei, which is development. Saasi ukautarisa mashoko anobuda mukona mazhinji avo esari tingati ari sectoral based, ari sectarian, haasi national, uye mazhinji acho ane chokuita nekakurwadziwa pane paine zvavanenge vasangana nazvo mupolitics zvisinei nekunyanya nedevelopment.
Murairidzi wepaUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Charity Manyeruke vakati zvakanaka kuti vanhukadzi vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika, asi vakati zvakakosha kuti vapinde musarudzo vaine zvikwanisiro. Vakati havaoni nyika ichitungamirirwa nemunhukadzi pakupera kwesarudzo mwedzi uno.
Ndofunga nguva isati yakwana zvanambotaura zviya kuti vachiri vatete. Handa kuti vamboti simbei inga vachitaurawo vega vakati mari hatina, toda kuti tibatsirwe, onai panodiwa $1 million kuti paiswe mapooling agents. Saka vanoda kuti vamboti simbiswei.
Vakatiwo kunze kwekushaya mari, mhirizhonga nemabatirwo anoitwa madzimai mumapato ezvematongerwo enyika zvinoderedza mikana yavo yekukunda kana kuwana zvigaro zvakawanda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.